Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana ava nhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti tisaenda kumatare edzimhosva nekuti patinodzivharidzira pese.
Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vaine mhosva yokubata chibharo vana vadiki vapiwe mitengo yakaomarara.
Ngatiripotei nyaya idzi kumapurisa, nyaya idzi ngadziende kumatare, dzitongwe kumatare, munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanosvitsa kudare redzimhosva chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti nyika yose inofanirwa kubatana mukuchengetedza kodzero dzevana nhasi kwete mangwana. Mashoko awa akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kodzero dzevana dzinofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba. Mashoko avaChiwenga anouya panguva iyo nyika ichinetseka nenyaya yevana vari kuroreswa vasati vabva zero uye vana vazhinji vane makore mapfumbamwe vava kuitiswa nhumbu nevana. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti ongororo yavo inoratidza kuti vana vazhinji vanobatwa chibharo nehama dzavo, izvo zvinokonzera kuti hama dzitaurirane pachadzo kugadzirisa nyaya dzakadai vasingamhangari kumapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Musanga vanoti kuroreswa kwevana vasati vabva zero nekubatwa kwavo chibharo kunovanzwa nehama idzo vanoti dzinobatsira vanhu vapara mhosva idzi kuti dzisataurwa pachena.
Tiona zvikare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuura.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana ava nhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana
kwava kunyanya kuwanda chii chamuri kuona vamhlanga
chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzifaridzira kana kuti zoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva ngati ripotei nyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzokurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira vanhu like for example ndingangopa muenzaniso wekuti dzimwe nguva munhu anenge achitsvaga kuda kutsvaga upfumi oendawo maybe kuna munhu anenge achiti ini ndinokwanisa kukuwanisa upfumi asi zvaunofanira kuita iwe unofanira kuita sei unofanira kutsvaga mwana mucheche kana mudiki waunoita naye zvepabonde saka tiri kuti hokoyo I think izvozvizvi mutemo watotarisana nemi zvakanyanya saka panosungwa munhu anenge abata chibharo ngatitarisewo chakonzeresa kuti azosvika pakudaro tiedze even kupinza vese vanhu vari involved panyaya idzi vapinde panyaya vabatanidzirwe panyaya kana ari maybe akakurudzirwa kana nen'anga chaiyo kuti ita zvakati ngativabatanidze vanhu ndokuti chirwere ichi chipere
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rejustice for children vajohn mhlanga vari parunare kuharare nestudio 7 zvichakadaro gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza blessing zulu westudio 7 kuti vanhu vanobatwa nemhosva yokubata vana chibharo vanofanirwa kutongerwa nguva refu mujeri vachiti hurumende inoedza kuchengetedza kodzero dzevana nemitemo yakawanda yakaita sechildren's act nechild justice act
pane zvinhu zvakawanda zvatagara tichiita tine inonzi case management system against any violence and also violation of marights evana it's a coordinating system inoenda all the way down kusvika kune anonzi ma-CCWs anenge ari paward level vanenge vachifanira kutarisa kuona kuti pane any problem here pavachingangowira vana tine again inonzi child line
inoshanda sei mungatsanangura
inove esystem yekuti vanhu vanokwanisa kuripota any potential cases zeabuse neviolation emarights evana ichi chirongwa chinozikanwa nyika yose but tinokurudzira vanhu vemunharaunda tinokurudzira zvakare through matraditional leaders kuti zimbabwe idzidziswe kudzivirira any violations against the rights of children saka pane matanho akawanda department redu resocial development ndo zvarakamirira zvakare nezvimwe zvirongwa zvakasiyana zvinotarisa marights emavulnerable people but vane nyaya yechild protection iri one of the biggest things that they deal with in Zimbabwe saka tine maprograms akawanda zvikuru but ndataura kudaro tinongoona maproblems iye achiti even ikave one akave two kana kuti akave three that's three too many
sei muchidaro
hazvifaniri kuti zviitike izvozvo kuti mwana ane makore 8 kana kuti mwana ane makore 9 anobatwa chibharo achibva apiwa pamuri imagine mwana iyeye achive mai that age haatombozive kuti chii chiri kuitika saka zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana to fight against the violation yemarights evana to fight against any violence ajene zivana.
Ndaapi matana amuru kutorapa?
Mitemo iri kuchinja. Tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo. Kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood. Vanofanira kupiwa mitemo vanofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa our Children's Act. Tributaries are the Child Justice Act. All those acts, ziriku, itakuti, mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi, iwe mitongo inoitakuti, vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maproblems iyayo.
Avo vange vari gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari parunare kuHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ikodzero dzechivharwa chese chese cheZimbabwe yekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwete kugariswa mujeri kwenguva yakareba sezviri kuitwa kumiriri weZengeza West muparamende vaJob Skala. Vaskala nezuro vakasvitsa chikumbiro chavo chechipfumbamwe chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mazuva zana nemakumi matanhatu adarika. Vamasiye vanoti zvikonzero zviri kupiwa nematare mukunyima vaskala mukana wokubisa mari yechibatiso hazvina maturo sezvo vaskala vane nhoroondo yokutevedzera mutemo pose pavanenge vasungwa.
Ya nyaya ya Job Skala inyaya inosirvisa kana chitakutasa mafambisiro anoita justice muZimbabwe. Nyaya yechibatiso chebail it's a constitutional right kana tichitaura pachirungu, and iright yemunhu kuti apuwe bail kana achikodzera kuti pamusoro kana achikodzera chitasa mutemo kana constitution kuti apuwe bail. And magweta avaskala tinoona kuti pazvese zvari kutaura maarguments ari kutaura munhu anofanira kuwachipuwa bill, but matare edzimhosva ari kungoramba achingoita kuti nyaya iyi irambe ichingopushwa kumberi tichiona kuti vasikana vasi kupuwa bill nhasi.
Zvikonzero zvinogona kuita kuti munhu anyimwe mukana wokubisa mari yechibatiso zvakaita sezvipi, uye munoona sekuti kurambiwa kuri kuitwa vasikala uku kunoenderana nomutemo here?
Zvikonzero zvinoisa kuti munhu anyimwe bell zvinowanikwa mutemo unonzi Criminal Procedure and Evidence Act, and chimwe chacho chinowanzotaraswa chinhu chokuti uyu munhu uyu akapuwa bell anokwanisa here kuzodzoka futi kuzomira pamatare edzimhosva. Uyezve vanotarisa futi kuti munhu uyu anokwanisa here kuzointerfere nemawitnesses anenge achiva achidedzwa nevachichisi. And tichitarisa kuti vaJob Skala munhu asungwa almost 6-7 times achibatwa asina mhosva. History yavo inotaridza kuti munhu anotevedza mutemo, munhu anoona kuti nyaya dzavo dzatongwa kusvika kwokupedzisira. And uyezve kana chitarisa mawitnesses ari kutaurwa munyaya idzi, kunyanyanya mawitnesses aripo mawitnesses anoinvolva mapurisa, of which zvinongova kuzoita yatingati rather impossible kana kuti difficult kuti vanzi vanointerfere nemawitnesses akadaro. Saka magweta ataura zvese izvozvo, but matare edzimhosva ari kungova achingodinaya bell zvisina tsarukano.
Chii chingaitwa pavamasiye? Pane zvimwe zano here, pane imwe nzira ingatorwa here vasikala vapane vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso? Pane chimwe chingaitwa?
Zviri kuita magweta naivo vasikala zvokuramba vachidzokera kumatare edzimhosva ikokoko vachinoapply bell, zvinhu ndo zvinofanira zvichiitika, because havafanira kuneta kuita maapplications avo iyayo. Nokuti tichiona zvekare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuura, zvinhu zvinokwanisa kuti vasikalo zvekare vadzokere futi kumatare vachiti aiwas nyaya iyi yatikurabirwa bell ndo yapuwawo bell vamwe mungo yapfupi yapfuura izvi zvinoitsa pachirungu kuti vanzi vane anonzi machange the circumstances panyaya yavo yebell saka ndinoona kuti kuda pavachadzoka zvekare musi Friday apa application yavo inenge ichitotaura pamusoro peiyayo atingati machange circumstances akaitisa kuti rimwe dare ripe vamwe vekunyatsimwe navakoti fristori bell zvinoitwa kuti ivo vasikalo zvekare vakwanisewo vachipuwa bell under the same conditions.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vamike bima vanoyambira nhengo dzebato ravo kuti vambomira kufamba vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa mubato iri. Ukuwo zanu pf iri kupa vatsigiri vayo vechidiki minda yekurima nzimbe kuti vagovhotera bato iri musarudzo dzegore rinouya. Vechidiki vanonzi vari kupiwa mahekta magumi pamunhu. Munewzimbabwe.com European Union inonzi yapa Zimbabwe Electoral Commission madhora ekuamerica anoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe US 5.9 million kuti mari iyi ibetsere mukuronga mafambisirwo achaitwa sarudzo dzegore rinouya. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vataudza veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address panguva imwe yavanenge vachiparura muzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zimbabwe munotaurwa munyika mune dhemokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzomubato zvakafanana. Hati tinotinetsa paride Zimbabwe tinogara tichihwa pachikambeni vane zanu pf each and every time vachitaura kuti vision 23 tinozosvika tadaitadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either mamdc yamonzora kana tripc kana apsi maopposition hapana patomahwa achikambena paredio zimbabwe saka hatizivi kuti redio zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezvanupiwa. Mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinhu izvozvo ichi ndezve time kuti redio zimbabwe ndeye munhu wese but hatimbohwi maopposition party achikambena ipapo sei.
Ndongokurakidza ichete kuti mugwadi wenyu wamunenge muchiita basa rekubvunza kuti violence yakamena sei muzimbabwe aita kuti zvamupevha aite zvevioelence muri kunzwa mashoko aka tinokumbira kuti mumise pamhepo mubvunze zvaari kutaura izvo ndosaka taisa proof nokuti taneta kusvika muchitibvunzira nyaya yamugwadi achitaura nhema dzake izvo zvaari kutaura izvo zvinorevei kuvana venyika kutiretina kuti tisaya kumusha kwedu kuya kuno kusouth africa ndikuda but inyaya yezanupf yakatiunza kuno handiti right now ikozvo zvinokwanza usosadzoka kuno nekuti unosapota opposition party idemokirasi idzodzo wotaura anhu musangano wedu unokurudzira dhemokirasi vanhu avanoita basa rokuparidza dhemokirasi pamhepo asi kusteruka uchiita basa rekuponda vanhu zanupf horo kubva kuna purezidendi kusvika kune mucheche wezanupf zvakafanana saka pirizi vanhu vestudio 7 mbomirai kutibvunzira mugwadi nenyaya dzeviolence nekuti zvakafanana nekusabvunza nekuti mune muchotiiriteta mumwoyo medu mutirwadzisa.
Ndiripo panyaya yekuda kunzwa neuyo anozviti mwonzora uyo Douglas kuti chigaro chaanoti ndiye mukuru mukuru wemaopposition party wose wakachivhoterwa kana kuti wakachipiwa nevanhu vezanu pf nekuti ndangozozwawo kwakuzi handisi mukuru mukuru wemaopposition party ese magadzirwo akachiitwa hatinasi kutomazwisisa kuti akambomira sei sei chaizvo chaizvo asi tinoti panyaya dze Fumi wake wakapuwa kuzari pefu unosanga nisira zimota ni mapurazi haa hii paru nuti zake zaita ni wano mtsigira bachi wabashi nyasa kwa hindi wawari kuendi sikuwa naika kuna kuru kuendi wawari bachi tendiri wawari kutendiri na
kwasi wana mkuma junga wana mkuma tenuka wandi kwa hivyo famba inarubasa kwa famba ya mtu na hivyo sana mbundu wangu umbi kutupanya ya mtu ni nana ni wakuru ya sanibiyo visa kutawanya za kunjikisita kuti kwa mburu kundi mtu na haka piwa munda prazi haka piwa kupi nani uye zirea mbushandisi kwa nani angari mshandisi ajansa prazi kwa iya ajansa kwa hali kupi haka raka zwani kasei zira watu munda ile ndikiri mwaka mnika kaka na zirizo Jadi muka muncul kali untuk kena sakada. Kena jadi mulai dimunculkan umum panuan yang muncul lagi. Orang perasa siru. Pakam benda pasi jadi suanan. Dia nak bisu papu pasi suan muncul. Wei saya agak berubah. Agak suku. Suruh dia kau kulu meminta apa. Aneh kau ni mau perasa. Kau anda boleh harga jadi ni. Ini aku tidak tamu jadi sesaat tidak anda sesuatu.
Ini ni analis anda corona. Nama reporting ya mwenye maa kuita. Anuita sokuti mwenye maa kuwelekera kubaturi kutonga mwenye Mzimbabwe. And it seems mwenupa more chance kubaturi kutonga kana tikati kuna mbali chayeku chayeku mwenupa kusika hata ura usika apeta. Atika tora uyuwaronzi usala usiziwa kana utifazai maere. Ai, mwenye teore matu chincha maa kuita mwenye mtopiki. Asini mazuya ndoita kufakari maamuri wanu wano asini kwa wakari rekera mkuma wande munu wando ziwa kubatili wa diki matidi mishenu wali munu wano watu government gazette and so forth saka ndukumbira wakuti ripote wanyaya maka muri unbiased because it seems yes you know yize jiza uenda kupaturi utonga cha hizo unuona kuti pano kuti paka kuti taure we CPC watokato akaenda kuna mbadi unapua airtime kusika ane chakuta uzuzima please katisa ipapa unless kena mbaka zonzi chinja ima itido Rachel to chinja thank you
izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera sezviri kutaurwa noumwe mutereri watanzwa iko zvino tumirai manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopomera mhosva hurumende yeTurkey richiti iri kudzinga kubva munyika iyi vapoteri vanobva kuAfghanistan kusanganisa vazhinji vari munjodzi. Sangano reEast African Community raendesa mberi musangano wanga uchifanirwa kuitwa pamusoro pekurwisana kwevapanduki nehurumende yeDemocratic Republic of Congo zvichinzi pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinoda kumbogadziriswa. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutambo weFIFA World Cup wakatambwa nezuro muQatar, chikwata chenhabvu cheAmerica nezuro chakaita mangange 1-1 nechikwata chekuWales. America ndiyo yakatanga kunwisa asi Wales ikadzora chibodzwa ichi muchikamu chechipiri chemutambo uyu. Anofarira zvemutambo Brian Msekiwa anoti chikwata cheAmerica chakaratidza ruzivo rukuru zvikuru sei sezvo chikwata ichi chichiratidza kuva nevatambi vechidiki kupfuura vamwe zvimwe zvikwata zviri kumutambo uyu.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiyo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai ne Voice of America mumemberero zvemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Ngatichiendai kuna Brian Msekiwa atitaurire pamusoro pemutambo wakaitwa nezuro pakati peWales neUnited States.
Zvandaona pamutambo uyu mutambo wanga uri what we call an open game. Whereby both teams vanga vachiexpress themselves what they can do. Ndaichosvikira America because ine ma players are very young. I think ndio ine the second youngest team tournament in this. Saka chikwata vamwe vachakwanisa kusakana zvakatamba mosha nenyaya yeexperience, but it looks like vafana vacho vanga vari ready for the task. Saka I would say first half evenly balanced. First half yakati belonga to the Americans, then second half to the Wales. But mutambo so far wandinonga toti game rakashonakidzwa nenyaya yekuti it was an open game than my games zvatamba.
Kana makatarisa matambiro avaita, munoona sekuti vachakwanisa kuenderera mberi here vachikunda?
Yes, vachakwanisa kuenderera mberi sezvatiri kuona. Kunyange hazvo ndisina kufara nedraw yavo yavaita iyi, zvinoreva kuti vanenge vazviomesera pachi zvavo. Saka they have to win the next game kuti vave nemachance eprogress. Saka so far mugrupu mavo hapana vanikati is a clear winner. It's just an open group, but ndinoona unge mamwe masurprise achange achibudamo because andapofunga kuti Wales ingange ichitamba like that. Saka we'll see.
Kana makatarisawo kuchikwata cheWales, chii chamavona chakufadzai uyezve pane zvavaita here zvamunoshora?
Chakundifadza ndechengoti havana kuvhunduka nestage, the stage fight haina kuvavhundutsa, number one. Number two, pane mutambo anonzi Gareth Bale, ndo first world yake cup yake kutamba, tournament yake kutamba. Munhu azomeka a difference mumashandiro ake because ndiye akonzera penalty. Akakwanisa kuikonvesa again penalty ya. Saka ndeva kuti experience wake waasenza muzari group.
America ichatamba nechikwata chipi kubva pano?
Ya, ichatamba ne, it's going to be a big game. Ichatamba ne England, muzuva 25 November. It's going to be 2 p.m. must start kuno kwa America. Ya, it's going to be a huge game between the Americans and the British. But you call England, you win as well, but I'm not sure what it is. But very, very strong, you know. Very strong, but I'm not sure what it is.
Pane mimwe mitambo here ya matimawona ya munga dakuti uzanesa mchidimbu?
Ndaona mitambo yesa zvayo. Mitambo we Netherlands ne Senegal ndaona. Andina hangu kufara ne result ya zoitika pakuti ndati suko sapoto chini yoko Afrika kuti ndada kuti wine, but it looks like alazumetu urombo la kashati umadai mine zumba kakundu kwa 2-0. Ndaona also mutambo we England in England. England ndikuona kunge is also going to be up there.
Anofarira zvemitambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vane mhosva yekubata chibharo vana vadiki vapiwe mitongo yakaomarara. mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Jobs Kala vanosvitsa kudare Redmosha chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Hwande ndichikusiyai muri mumaoko.